Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara chuti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Ndinoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga vachitambisira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare High Court pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasadhigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa1 Chikumi gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani eZESA anoti ZESA Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanzi hazvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZESA vaFullard Gwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai, vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi ZESA inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi aringokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitary pads akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi, kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kana kuti maparastatal zvedu akaita sanaZESA hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti oke mari iyoyo yanzi ya chengetedzeka nenyaya yekuti havana zoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndio kwatoita dambudziko nako. Zvodai pai pane ma systems eto zvekuti mari iyo ichazoiswa ma priorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira kuti taizoone kufara, but pari zvino asitanyatso kunzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavara hatisatani confidence ne trust movement.
Danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti ZESA itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira, matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhauko mucheto wekugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bohaboroni nhasi, vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa avo vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri musadhiki pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga, izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaga uta nemugate. Pane kutsvaga dzvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadiki nedziri mhiri, vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tisati vatanga kunofidha vana vamanext door ako vanotanga kuudza kuti kuvako zvavari kuziva nesharawani, ndofunga chatingatanga kuita handiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition. Wongu chamisa might be a member of the opposition political party, but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions. Saka ndofunga dai tagarira pasi pache kuti taita fine common ground. So takamboita mazuva egovernment of national unity aya togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyambo tikasutana nemamwe makandidati vamana vaiti batani zvinomeka sense kuti hashuwo vari kureve theasinzie.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha reFrancistown vaAbio Musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chinhu chokutanga ngatigadzisei kwedu, kana tapedza tozoona zvikwasahwira. Zvikwasahwira izvi tozozviona next round, apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhinda okomopotswana vaSpencer Kapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakati kutengeserana kwaSimba Zimbabwe inosumuka ndo nyari kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadik neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadik nedziri mhiri, Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaScala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
Ndoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga tishandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yaikoti pasina mhosva yakapara. Nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere sununguko wemunyika muno vakarwira kuti tiwane kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza zvinhu ataure pfungwa dzake. VaJobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexercisa kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muZimbabwe. Hapana mhosva yavakapara, hapana chinangwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare. Muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunununa nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunununa nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti votsvaga vanhu vanenge vakapara muno. Iko zvinoko vanhu vari kuita mhosva dziori munyika muno havasi kusungwa. Tine vanhu vari kupamba vanhu vakuita anonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi votsvaga munhu asina mhosva yakapara dzekuti isusu vachuchisi ndo pane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution hatii kuona muZimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paine rayamiro yekuti uendeswe kumatare edzimhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiriri vendc vekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese badinga neuwandu hwedu kunotsigira vaJobs kana nekuti havana mhosva yavakapara tichiratidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi vatumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave nitawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita, imi munozvionawo sei?
Isusu se Zimbabwe ineno journalisti tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiri iwo seZimbabwe ineno journalisti tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita misangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu bikoni nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuhwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanho amuri kutora svondo rinouya muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti tinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 14. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 14 ndo ane zvisungo izvozvi zatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyibvisa kudhara kuti mihoro yemasivhu sevhanzi iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa veFinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandurwa nemasivhu sevhanzi zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapruvhwe nemukuru wenyika, zviapruvhwe neFinance, mari dzavo dziipinde muaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, hachichinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustreti kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, tiungirevedu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Isu sehurumende hatiri kufara nezviri kwamachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vanhu vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganyahuye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Hello kola, tikusaura nani uye zvemuri kupi?
Tana Luk Maruku.
Muri kupi mkoma Luk?
Luk Victoria Mjoven. Isi kuyangoti kuna waru kutumamea nyika. Vangu uja kutuwa gadiri sezu. Sa kure mnyika. Nekuti yenezu wanu wakufane ndara. Mzache za ushe kwa mnyika. Katungu uja kanapaye nipa wanu kwanza utuwa kwanza kuta urana. Ne wangu wanu kata ndana wa maupo. Sine pati wa kwanza kuta urana wa uirani. Zimire za kanaka mnyika.
Ai wa mashoko makukutu. Muno sapota o na vwere mnyika. Muno sapota chikwata chibi.
Ndo sapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tukutawana nani uye zvemuri kupi?
Mukutawana Patrick Mradzikwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwe mukoma.
Izvi zvikushema nezviri kuitika munyika.
Mhm.
Zviri kuitika munyika zviri kutinetsa maningi.
Mhm.
Ndiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswa nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika.
Mhm.
Ndokuti ndakatarisira isusu dai zvagorega kuitika izvozvo.
Wedu hello Hazel.
Oh, sisima, zvimuri sei?
Aiwa, tiri wadi. Tikutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Sisima, ndikakudzai mamirira kuita zvinhu mashopu mukazvisikunakisa. Mhm. Because ma price ari kukwira every day.
Asi ndirikunzwa kuti sister Hezo varipo panhare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Mazi.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanditi zvinhu makuru zviri kuita shops asanakidza. Hatiti tese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvinenge zvichikwira maprice anecessary kuti zvikwire, saka upenyu hwachonohwe hwakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspa unogona kudya kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari
lunch checheyo kuti munhu anyatsodya lunch kudhara taitenga $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidenzera kuti tiri kuda cash okuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uri kuone musi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi kwepaloba, mateams anouya ine shungu dzekuti vadawo kurarama muleague. Endi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro po 5-5. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa huremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu Vashingai Makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi, Dynamos achaisi kudyika, Highlanders achaisi kudyika, iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti kupredite kuti ndeipi ingangohwina bhozi. Mutambo wacho
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. HerentHouse iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentHouse Kumbi Muti Wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ndavauye wakawanda watipo rutsigiro, wakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasi vanodawo batsiro nekuvakurudzira kuti vatambe vachiita manyoko kuti tisevai.
Muti Wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup ne Nowadi Bowl yeku Mauritius. Mimwe mitambo ye Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars versus Manika Diamonds, nesvondo Yada versus Chapungu, ZPC Kariba versus Black Rhinos, Wange versus Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina sitandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olutshotshwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labe-council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha ebevele ethi kukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crime Against Journalists sikubutana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ile International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela be-council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olutshotshwa yi-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because inja yithi ama leaders akusasa. So ngikuthaza inja yonke ukuthi attend ama meetings our ma ward abe senziwa because ikhona lapho esithola khona sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkingi esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza ubulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singubulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethelwe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singubulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singubulawayo njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu singaqhubekela phambili njalo impilo zethu ziwe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecollision leNast American Space kobulawayo uhlanganise abakamansipala yakobulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe lelinyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga. Lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi bayatshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endzama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona nxa ungasukiseki ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela kukhona lokwenza.
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi bekhomprate phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngeviki ezayo?
Okwakuqala ikuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini kumbe njalo baza extenda phela ama invitation kumbe hatshi njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. UZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni
okukhangelelwe ukwenziwa izisebenzi zikahulumende ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Jafet Mzacangulube bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izimincela kunalokhu kugula kwami kwenzeka ukuthi ivele ama-service deliverers ayenze. Mina ngombono wami abantu asokutshengisa abantu abahlale phansi bonke bangayi emsebenzini. I-government ningabantu ekusenzeni kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngoba kube lokhu esinele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi. Impilo isadileki akusadileki, amagetsi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, awuhambelani lama-pay. Ukuthi baza kuthi besabe i-inflation izaholisa abantu imali ethengayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu bazala lukulize lokhu. I-government kuyibe ncinga abantu ibacele ukuthi kwenzweni. Ngoba nabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akufanele.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya. Lokhu lumenje okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci. Kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi. Njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go kusuze ngi-South Africa, ngiyelethe South Africa. So mna umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini. Labona isitshengelo esisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi kungabizwa umuntu. Akudingi ukuthi ungene esitradini. Isitshengelo esikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini kangaka. Ndawo bangahlala ayipheli iviki i-government ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu mntanini. Akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathawa edrobheni. Kabahlale phansi abantu bangahambi indawo.
Lo ngumnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Le yisiriyo 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live Talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe. Iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo besikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyane webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kwelenishe namhlanje. Linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million. Ukhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwe mbili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Besinanzwa ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu linanza leli langa?
Besibutheni
iHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba ngebesithe gwaxa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli izindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lawatshayisa ngamapholisa asefuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli izindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli izindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asocala phela ukuba yintatheli. Kuthiwa umuntu angathi engutitshara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona bahle baphongumsukela ngenduku langemqwayini. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abathukuluza intatheli izindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanzaleli langa?
Uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana, labama-commission, abe-human rights abamelele amalungelo abantu, nabe-National Peace and Reconciliation, bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni, bebekhona. Njalo basiqinisile, basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini, lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika, lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lowa ngufosta Tongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba beqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike komlindi yacina. Intathe izindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele eBhozo 19-3 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumela elitsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City, lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi leTalent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedlulileyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona, amagame aseleyondaya sizabona okokwenza. Khona izadliwa la i-BCC. Yebo, sibili. Hayi, isikhathi sikhona, amagame aseleyondaya. Hayi, thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisa eleKhazimayini kanye leleMakomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala leleMossi Rovers kanye leleArenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki, njalo ngensonto kulomdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro, njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichaya ezwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leleyada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lo mdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Agu sodi kube lule ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba umsikili lobhanqa linganqobi. Thina yithi konke kuhamba kuhle, njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale lokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo njalo likhumbule uba elinye ilihlo livele likhanyele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seCasalacca Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukela eLemanyika Diamonds enkundleni ePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizancikilana leMushowani Stars ngaseCollier. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Indi leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupogine. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, inambaling komine wena. We baba, gonzima gnom saba. We baba, nom seven zupogine. We baba. Nemani ainge angathi lele fikile ngaphela we baba
yebo ke ngumculo esukusebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembulisa vuka lamhlanje ke Lucy singulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela loludaba ngokugcweleyo.
You know, Chiquita Production is pride. You know,
ukhulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo umfana kamoyo osetshaya isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedenzol.
Ibizo lami endisebenzisa esteging ngubry spelling bry. Lama albhamu angu-6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu the way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje thina labe ngokuthiwa ngu Tears of the Sun.
Ucula ekhona le majonden uBry lapho kulenkaba yakhe khona njalo uqale esemncane uthanda ukucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospitali, ngafunda iprimary eMajonda Primary School eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda Government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona abafuthi eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lo mfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idansoli yehlukene le dansoli yabantu abaningi. Eyami idansoli lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansoli engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi i music ele message.
Ijaha lakumoyo lilama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo Facebook. Phoyi lokugcina ungalitshela abalaleli moyo lithini?
ngile Facebook page elibhalwe Bri Music, and then go Instagram Bri Strokes U Stroke No. Imiculo yami lingayithola ku number zami u 0713774219. Cele nje ukuthi umphakathi ngowawo ube khona lathi kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Bright Moyo Bright Pela ngendlingizane zengoma ecula umdumo we dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu. Nguye besilaye namhlanje kuhlelo Hoza Hoza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.
You know Chiketa production is pride. You know
ukhulu moyo wami. Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. He told me all your lies, I made me believe. You said he lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more you want me. Wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last, but you hit your arm blind. You were just teasing me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. No more you want me. Wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Baby, look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangitshela uzohlala nami. What you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me.
You know, take the production, pride. You know, na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na, na. Nani nani na, yeah, you know.
Okay, umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo yena okwazakala ngokuthi nguBrian njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda. Belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labekhansile yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze-APEX. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.